kune sangano reZimbabwe National Association for Mental Health kana kuti ZIMNAM, Dr. Ignatius Murambidzi vanoti kushaikwa kwemagetsi kuri kupa kuti vamwe vanhu vashaye zororo mupfungwa zvinozogona kupa kuti mune ramangwana vanhu vabatwe nezvirwere zvakaita sezveshuga kana kuti high blood pressure.
Zviri kuitika iko zvino izvi kushaikwa kwemagetsi kunozova nezvi maresults akanyanyisa pamberi apo ndava iko zvino vanhu vasikuona nguva yekuzorora anosenza masikati osenza usiku muviri hausikuwana nguva yekuzorora pfungwa hadzisikuwana nguva yekuzorora
kusarara kunogonawo kukonzera kuti vanhu varware nemoyo kana kuoma mutezo zviratidzo zvacho zvinosanganisira kuita ngonono kurara uchityaira motikari kukanganwa kutemwa musoro pakumuka nezvimwe vatiwo kusamira zvakanaka kwenyaya dzezveupfumi kuri kupa kuti vanhu vagare vasina zororo sezvo vachingoramba vachifamba famba kuti vawane chekubata
pressure tiri kuona from the economy iyoyo on its own iri kukonzeresa again kuti vazhinji vashaiwe nguva yekuzorora because we are up and about running kuti zvinhu zvibatane right.
Vamurambidzi vatiwo zvinhu hazvinawo kumira zvakanaka kune vana vechikoro avo vave kuomerwa nezvinhu.
Sasa vana vechikoro iko zvino izvi havasi kuwana nguva yekuita mastudies avo uchireva kuti ramangwana ravo zvakare harina kunge rakamira zvakanaka. Izvozvo zvinoitawo kuti mune ramangwana racho vaakuita zvirwere zvepfungwa zvakawanda.
Vamwe vavati vari kushaya zororo madzimai anenge achida kugadzirira mhuri zvekudya.
Tikatarisa nyaya yekusawata iyoyi inonyanya kubata madzimai kunyanya because achada kutamuka achibika achiita sei and all the pressure in terms of my household inonyanya kubata women.
Mumwewo nyanzvi munyaya dzeutano Dr. Josephat Chiripanyanga vanoti vanhu vanoshaya zororo nenyaya yekushanda zvakapfurikidza vanoguma vaita zvirwere zvepfungwa nokuti vanenge vashunguridzikana kwenguva yakareba.
Munhu oswera ari pabasa masikati asi hapana basa ranoita manheru oramba ari pabasa achitwaya kuti ashandewo nekuti ndopanenge paane magetsi zvinokonzeresawo kuti aitewo iwayo masleeping disorders atadze kurara zvakanaka zvizokonzeresa zvakare kuti in the long term kupfapa kwenguva anowasa kuguma aita yatinoti depression or atoti mamajor depressive disorders kuti ane kushungurudzikana kuzhinji.
Dr. Chiripanyanga vanoti kushaya nguva yekunatsodzorodza muviri kune njodzi pabasa zvikuru kune vaya vanoshandisa mishina yemagetsi.
Seveutano tinoti munhu anofanira kurara at least 8 hours a day ndodza tinokurudzira kuti munhu arare kuti akwanise kunyatsokuzorora akwanise kumuka achishanda aine simba. Ukarara mahours mashoma kudarika iwayo zvinokuafectawo mukushanda kwako muconcentration span yako nemukuita kwako mukurarama kwaanenge uchiita zvese zvinodzikira nokuda kwenyaya yekushaya hope.
Vamurambidzi vanoti dambudziko rezvirwere zvepfungwa riri kuratidza kuti rakomba muZimbabwe sezvo nzvimbo dzinochengeterwa vanhu vanenge varwara nepfungwa kuruwa Glenview nekuBeatrice dziri pasi pesangano ravo dzazara varwere. Vamurambidzi vanotiwo zvipatara zvehurumende zvinorapa varwere vepfungwa zvinoti Ngoma Huru yekuMasvingo neInguteni kuBulawayo zvakazarawo nevarwere zvichinyanya kukonzerwa nevechidiki vari kunwa nekuputa zvinodhaka. Gurukota rezveutano Dr. Obedaya Moyo vanoti vanhu vanodarika miriyoni imwe chete vanorwara nepfungwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Kirimu Dzamira.